Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi china kurume 19/2020. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus. Masangano evarairidzi okurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe senzira yekudzivirira vana vechikoro kuchirwere checoronavirus. Apo nyika iri mushishire kugadzirira kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapinde munyika, zvimwe zvipatara zvinoti zvave kutora matanho ekuchengetedza varwere, vashandi pamwe nevashanyi kuitira kuti vasabatwe nechirwere ichi. Mapato anopikisa anoti kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende kwakanangana nekuendesa masimba kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, izvo zvinonzi nezano PF hazvina kuipa sezvo isingadi majongwe maviri mudanga. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita sezvo vashandi veStudio 7 vari kushanda vari kudzimba dzavo nepamusana pecoronavirus. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.